swike zvino hainja nzipa mararamiro avo pautano hwavo vaakupanga pamboitikaka kugaka mbijana semunhu anorarama panyika semunhu akafanana nemi nemi munhu anombosvikawo pakuti panombaunombootwa ukakukosora kakuhotira ndohunhuka ndokuva munhu asi ike zvino yavanjanji takatotarisira kuti kupera kwevhiki ino tinenge tinawo kuti tironga urongwa hwatinahwo kana vachinge vapedza zvavanga vafambira kungonoonekwa kuti vakasimba nokuti munozviziva kuti 2018 hakudano anonzwa ibata mupfupi kubata murefu ndonguva yekuparadza nzara ndonguva yekuparadza uori ndonguva yekuparadza kushayikwa kwemabasa chishasha yedu nyanzvi yedu tsvimbo yedu hombe kana kuti bhiza redu richaita kuti tikwanise kunoparadza hondo yakashata kudai iri kuunzwa nehama dzezanupf ndivatsvangirai saka tinofara kuti vatano vanaya ndaitotaura navo masikati vane mufaro mukuru vachiratidza kuti vari kutenda minamato yevana vezimbabwe mumativi mana enyika kumaruwa kumadhorobha vafundisi madzishe anga achifona achiratidza kushushikana tinotenda mao veterans anga achiratidza kushushikana tinotenda vemuhurumende vanga vachiratidza kushushikana
panga paine mashoko ekuti vakaenda nechimbi chimbi kusouth africa uko nekuti vanenge vanga vachidzimbikana zvikuru asi bato renyu rinenge riri kuti vanga vagara vachienda zviri kufamba sei
ko kufamba kwemukuru wedu chinhu chinogara chichizikanwa nokuti munhu wevanhu kamutungamiri wevanhu isu takasiyana nevezanupf anoita zvunhu muchipakirwa kana kuti muchiva muhande muhande kana kuti pakati peusiku senhindo isu tinofamba masikati zvedu zvinoitwa pachena nokuti ribato riri pachena purezidendi vedu pavakabuda muno vaenda kungonoongororwa zvinova zvinhu zvafamba zvakanaka vanaya vava mutano kuongororwa kwavakatoitwawo kwavanga zvingafaniri kuenda ikoko kusouth asi kuti pakangonzi kuti tive tine shuwa yekuti zvinhu zvese zviri jechete remvura yegovi panodikwa kuti dei vazama kuti vaonekwe nana chiremba vemuno nevekusouth africa vachibatana nokuti munhu mukuruka anofanira kuongororwawo zvinofadza zvinotiratidza kuti patinosvika 2018 hapazowanikwi chimwe chingada kutikanganisa kana kuti chingada kuzomisa nyaya yekukambena kwedu kwatinoda kuti kuitwe murunyararo tichiita kuti vanhu vanenge kunonyoresa kuvhota muwandu mumativi mana enyika
asi iko kumbosimbirwa kwavari kuita nemuviri hakuzokanganisawo here nhaurirano dzamuri kufanira kuti munge muchiita sezvo sarudzo dzinenge dzaswedera kudai
hazvitombokanganisi sokutaura kwandaita ike zvino tatobuda mudutu ranga richida kusumuka here